manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguri 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai kuri kunzi zvanga zvaitwa nemazvo, ballot paper right number 1 up to 23, vamunanga kungangoda vari pa number 15.
Bato reMDC Alliance rinoti harisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission zvikuru pagwaro revavhoti nebepa rekuvhotera.
Pamutemo nyaya dzakadai dzinofanira kungotambwa nemapurisa dzichiperera kumapurisa hadzifaniri kunge dzichipinda mauto mukati kunze kwekunge mauto vachinge vaine umboo kana kuti usakadzi
varume vaviri vakasungwa kubulawayo vanoti vajohn zulu navadouglas musekiwa avo vari kupomerwa mhosva yekukanda grenade kuwhite city sports stadium vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nevamwe vakuru vanonzi vaburitswa muusungwa vasina mhosva yavapomerwa Mamwe masangano akazvimirira oga anosanganisa re-Election Resource Center neZim Rights opemerwa mhosva yekushandisa mari zvisizvo. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa avo vari kukwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance rinoti harisi kufara kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kudhinda mapepa ekuvhotera pasarudzo yemutungamiri wenyika ichiisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi vari kumirira vaNelson Chamisa munyaya dzesarudzo dzemwedzi uno vaJameson Timber vati vaita musangano sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba nhasi apo pavaratidza kusafara nezviri kuitwa neZEC izvi. Vatimba vati havasi kufara kuti ZEC iri kudhindisa mapepa ekuvhotera pasarudzo yemutungamiriri wenyika ichiisa zita remutungamiriri weZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro. Vatimba vati kunze kwekuti ZEC idhindise mapepa aya ichitevedzera manyorerwo anoisa vara rekutanga pamberi kana kuti alphabet, komisheni iyi iri kudhinda pepa iri rine mitsara miviri inodzika ikaisa zita ravaMnangagwa pamusoro pamutsara wechipiri. Zvavanoti zviri pachena kuti ZEC yakatsvaga nepose painogona napo kuti zita ravaMnangagwa rive pamusoro pepepa rekuvhotera.
Pane makandidati 23 vakagadzira ballot paper nemakolamu maviri. Kolamu yekutanga kwakuisa 114, imwe yechipiri yacho kwakuisa 9. Mamiriro azvaita izvo ndezvekuti yakutorwa Mnangagwa achivaisa pekutanga pakolamu yechipiri. Handiti dai kuri kunzi zvanga zvaitwa nemazvo, ballot paper right number 1 up to 23, vamunanga kungangodai vari panumber 15. Asi maitiro avaita akuisa Mnangagwa panumber 1 mukolamu yechipiri. Aiwa vaisirwei ipapo sepasina kuiswa vadumba.
Vatimba vatiwo havasi kufara nemamiriro egwaro revavhoti iro ravanoti rine vanhu vazhinji vari kushandisa kero imwe chete munzvimbo dzakasiyana-siyana uye vanhu vane nhamba dzakafanana dzezvitupa pamwe nevanhu vane makore akawandisa. Vati semuenzaniso vakaona mumwe munhu ane makore 150 kana kuti 150 years ari mugwaro revavhoti iri.
Handizive kuti munhu ane makore 150 ari pavhoters roll izvozvi. Tine pavhota zoro vamwe vari kubuda vanhu vari paadiresi imwe chete vamwe vari kubuda vane maid akafanana ane mazita akasiyana vachivhota mapolling station akasiyana zvaakuita kuti tutange kufunga kuti voters roll rimbori right here iro.
Zvichakadai, vakafano bata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo kana kuti acting chief elections officer muzek vautoelesla igwana vaudza studio 7 parunhare kuti mutemo unovasungira kuti vadhinde mapepa ekuvhotera vachishandisa alphabet. Patavabvunza nezviri kutaurwa neMDCT yavachamisa zvokuisa zita ravamunangagwa pamusoro pabepa rekuvhotera, vasilaigwana vati kudhinda maballot paper mumutsara umwe chete unodzika kwaizovadhurira sezvo ballot paper iri raizenge rakareba. Vatiwo komisheni yavo haina mari yakawanda yekufambisa sarudzo, vakati vakatotora danho rekuti pose pane vari kukwikwidzana vari kudarika 14 zvisinei nekuti isarudzo dzemutungamiri wenyika, dzeparamende kana kuti dzekanzuru, vachadhinda mapepa ekuvhotera nemitsara miviri inodzika. Vayeuchidzawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti zvekugadzirwa pamwe nekudhindwa kwemapepa ekuvhotera ibasa rekomisheni yavo, vakati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiya zeki ichiita basa rayo zviri pamutemo. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, MDCT inotungamirwa navachamisa nhasi yabvisa nyaya yakakwidza kumatare yekuti mutungamiriri werimwe boka reMDCT Muzvare Tokozani Kupe varege kushandisa zita pamwe nemufananidzo webato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Varume vaviri vakasungwa kuBulawayo vanoti vaJohn Zulu navaDouglas Musekiwa, avo vange vachipomerwa mhosva yokukanda grenade kuWhite City Stadium, vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru, vanonzi vaburitswa muusungwa vasina mhosva yavapomerwa. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi, vamwe vanodarika makumi mana nevashanu vakakuvara, kusanganisirawo mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nerimwe gurukota rinoona nezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vanonzi vari kurapwa kuSouth Africa pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kuti tinzwe kuti ichokwadi here kuti vasungwa ava vange vaburitswa mutirongo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Hazvina kujeka, uyezve hazvisi kunzwisisika kuti kochiko tiri kuitika, nekuti zvaingoitwa kaverevere kunzi pane vanhu vaviri vasungwa kaverevere, vakambochengetwa nemasoja kaverevere. Saka zvinoda kuti nyaya dzakadai dzinenge kuita nezvenyika yose zvinge zviri pachena pajekerere. Kumatare edzimhosva hakuna kupuhwa chikonzero chizere chekuti nyaya iyi itambwe muruvande. Ndo zviri kutishamisa kuti kochiko chiri kumboitika nekuti munhu wese zvake akaona zvakaita kwaBulawayo anenge aine tarisiro yekuda anzwisise kuti ko chii chakanga chaitika nemhaka iye zvakaitika ndevati vasungwa vachipomerwa nyaya iyoyo. Zvino
asika hurumende vaMavhinga haikwanisi here kuti iri kumboferefeta nekudaro inenge isingadi kunyanyochenjedza nyamukuta yekuzvara ichada nekudaro inoita kazvinhu zvakadai muchivande?
Dziriko nguva dzekuti zvinhu zvingaitwa muchivande, asi zvinofanira kunge zvataurwa pachena kuti zvakati nezvakati zvichaitwa muchivande nekuda kwezvikonzero zvinoti nezvinoti nezvinoti. Panyaya iyi hapana chataurika chinobatika, saka zvinoita kuti vanhu vatange kukadzika kuti kozvinombova chii chiri kuitika, ichokwadi here kuti pane zviri kufamba kana kuti hameno ichava kubikwa munyaya iyi.
Pane mashoko akambotaurwawo nevamwe mapepa nawo kuti vanhu ava vanofungidzirwa kuti ndo vainge vakanda grenade racho vakambotorwa vakaendeswa kumauto vasati vaunzwa kumapurisa. Pamutemo zvinofanira kufamba sei?
Pamutemo nyaya dzakadai dzinofanira kungotambwa nemapurisa dzichiperera kumapurisa, hadzifaniri kunge dzichipinda mauto mukati kunze kwekunge mauto vachinge vaine ungowo kana kuti ufakazi. Kure kana vanhu vachisungwa nemauto panenge patotsaudzirwa, mapurisa ndo basa ravo rekusunga nekuferefeta nekutsvagurudza nyaya.
Avo vangwari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrika vaDewa Mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kudzoka munyika manheru ano kana mangwana mangwanani mushure mekupeta musangano weAfrican Union wanga wakanangana nerunyararo kuMauritania. VaMnangagwa nemakurukota avo vanonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana nedzimwe nyika vave kushandisa misangano yakadai kuedza kuumba ukama nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika akaita misangano nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weSierra Leone vaJulius Maada Bio, mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir, mutungamiri weNamibia vaHage Geingob nevamwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo vanga vari kumusangano uyu zvakare vari kuenda kuNetherlands, ukowo gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vachienda kuGermany kunoedza kuumbiridza ukama. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yePolitibiro yeZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza nezvekukosha kwemisangano iyi.
Misangano yakatikoshera zvikuru nokuda kwokuti Zimbabwe is part of Africa. Hapana chatinogona kuita tisingadyidzani nedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiriri wedu mutsva achitanga kutungamirira Zimbabwe, ende Zimbabwe yakakosha kunyika dzeAfrica. So anofanira kuwana mukana wokuti vamunzwisise, vaone kuti gwara redu repanafricanism hakuna chachinja pariri nokuchinja kwaita vatungamiriri. Saka anofanira kunge achiengeja vachitanga kuvaka ukama hwakasimba nevatungamiriri vese vanga vakajaira kudyidzana navamugabe. Vanofanira kutanga kujaira kudyidzana nomutungamiriri mutsva apo. Saka zvakamukoshera zvikuru kunge achatenda misangano yose aisangana navatungamiriri vakasiyana-siyana veAfrica kuti vanyatsonzwisisa kuti kana tapanyaya yepanafricanism kudyidzana kwakasimba kweAfrica, Zimbabwe haina chakachinja.
Totarisawo kudyidzana kweZimbabwe neAU, tiri kuona kuti AU inenge yakatumirawo zvipangamazano zviri kuishanda neZEC. Munoona sei ukama hweZimbabwe neAU takatarisa nyaya dzesarudzo dziri kuedza?
Ukama hwedu neAU hwakasimba. Ini ndiri umwe wavatungamiriri veZANUPF vanoengeja ZEC nevanhu vese vanokwaishanyira ZEC. Saka ndiri kuona kuti ukama hwedu hwakasimba zvikuru, uyezve meseji yapurezidend Mnangagwa yokuti iyo toda kuita sarudzo isina mhirizhonga yakanaka iri kutambirwa neAU vachiuya kuzoongororawo kuti tiri kuita basa sei, vari kufara nezviri kuitika munyika nerunyararo rurimo munyika. Nyangwe pachiita miedzo sokubhombewa kwakaitwa vatungamiriri vedu, miedzo mukuru iyoyo yekuti kana musiri vanhu vakazvipira panyaya dzorunyararo paigona kuita dzimwe mhirizhonga. Asi runyararo guru munyika kuita sokusina chakaitika nokuda kwokuti mutungamiriri ari kuteererwa navanhu, ari kupa meseji yokuti nyangwe vanhu vakatizama kuti tempta sei ngatirambe takatsika panyaya yokuti toda runyararo munyika. Saka AU iri kuona Zimbabwe senyika iri kupa chiratidzo chakanaka kune dzimwe nyika dzomuAfrica.
Nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti richataura nenhengo dzaro dzakaita seElection Resource Center neZimRights, idzo dzinonzi neUnited States Agency for International Development kana kuti USAID, dzakashandisa mari zvisizvo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yakanyorewa kuERC, ZimRights nemamwe masangano, Agreement Officer weUSAID Amai Leona Saskova vakati vainge vave kumira kupa masangano aya mari mushure mekunge ongororo yakaitwa nemahofisi eUSAID muno pamwe nemahofisi ainspector general yaratidza kuti masangano aya ange asiri kufambisa kana kubata mari zvakanaka kana kuti sezvinotarisirwa. Sachigaro webhod reERC vatrust Mahanda vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi yakanyorwa musi wa26 mwedzi wapfuura, uye vati tsamba iyi haina zvikonzero zvizere here kuti sei USAID yave kumira kuva pamari.
Inzure kuti non-compliance inorova zvakawanda. Zvakafanana nekuti zvinongonzi iwe languja akapara mhosva muZimbabwe. Mhosva yako ndeipi? Inotaurwaka. Saka uchiti non-compliance uri kungoreva kuti hauna hapana mutemo yakateedzwa. Asi mutemo wacho ndeupi? Ndepapi pasina kuitwa nemazvo obonde huhu nechocho opuwa mukana wekuti uchipindurire sarudzo yezvinotaurwa isati yatorwa.
Mutsamba iyi yaonekwa neStudio 7, USAID inoti ongororo ichiri kuenderera mberi. Vamanda vanoti vakatonyorera kuUSAID kuti vape zvikonzero zvizere pamwe neumbo hwekuti mari yainge isiri kufambiswa zvakanaka.
Isu seboard rinoona nezvesangano rine rubatsiro rwaipiwa hatina kunge tapiwa umbo ihwohwo, uye tiri kushamisika nokuti hatina kumbobvira taona zvingakonzeresa zvakadaro. Asi takagara pasi tikati titi isusu vanhu veUSAID vati inyorere chikonzero zvacho. Tsamba ikatoenda, hatisati tapiwa chikonzero, haisati yazivuti yakagamuchirwa netsamba yacho. Achanditi tipe chikonzero zvacho tione kutora matanho.
Vamanda vati sangano ravo rinowana mari kubva kune mamwe masangano uye richaenderera mberi nezvirongwa zvaro kunyange USAID yamira kuvapa mari. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition unove mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vachataura nenhengo dzavo dziri kupomerwa mhosva pamwe neUSAID kuti vanzwisise kuti chii chakaitika.
Saka isusu seCrisis Coalition takamirirawo zvakare kuti tikawana mukana tikagara pasi nevari kupomerwa nevari kupomera toziva kuti zvakanyanya kudzika kusvika papi uyezve zvakaitika here. Isu sevanhengo dzisina mapato anomiririra togara pasi todzeya toona kuti tofamba negwara ripi mushure mekunge tavheneka nyaya dzemutoro.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati danho ratorwa neUSAID rinogona kudzorera kumashure mabasa ekurwira kodzero dzevanhu munyika.
Asi chinenge chiri chidzidzo kwatiri sevanoshanda zvirongwa zvabudirira kuti tinge tichikwanisa kutevedzera zviga nemitemo yatinenge takapiwa kuti mari iyoyo irambe ichiuya ichibatsira vanhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemuzinda weAmerica kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi padandemutande ravo reTwitter muzinda uyu wati haungaregi mari yavo ichishandiswa zvisizvo. Pane mashoko ari kutambirwawo neStudio 7 ekuti dzimwe mari dzaisafambiswa zvakanaka idzi dzakashandiswa kutenga dzimba muHarare nevamwe vakuru vakuru vemasanga ano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vakaurayiwa nezuro kuMali nevanofungidzirwa kuti vanofurikidza mwero avo vanonzi vaida kuuraya mauto emuFrance ari munyika iyi. Vanhu makumi maviri vakakuvara muchiitiko ichi, kusanganisirawo mauto masere ekuFrance. Mali iri kuita sarudzo musi wa29 mwedzi uno, izvo zvinonzi nevamwe zvapa kuti mhirizhonga iwedzere. Vanhu vakawanda vakakuwara nezuro mukurwisana pakati pemapurisa nevanhu vari kuratidzira muguta reKosmashah kuIran. Panonzi pakaridzwa pfuti uye kukandwa utsi hunokatyidza. Asi gurukota rezvemukati menyika iyi vaAbdulreza Ramnai Fazil vanoti hapana munhu akaurayiwa. Vanhu ava vari kuratidzira vachiti havasi kufara nekupiwa mvura yakasviba uye kusvibiswa kwemweya wavanofema nenharaunda yavo. Sangano reDiabetes Peer Educators of Zimbabwe rinoti zvakakosha kuti vanhu vadye chikafu chinovaka muviri kana vachinge vabatwa nechirwere cheshuga kuitira kuti vararame zvine utano hwakanaka. Nyanzvi yechirwere cheshuga uye vari mudzidzisi wenzira dzekurarama nechirwere ichi, Vangoni Chigwana, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira munyika. VaChigwana vanotiwo kana munhu anenge abatwa chirwere cheshuga anofanira kukoshesa zvekudya zvinovaka muviri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uyo weStudio 7.
Kazhinji kana munhu auya kwatiri arefewa nachiremba, kureva kuti anenge ateswa pamedication yaanofanira kunge achitora. Saka zvoreva kuti takumudzidzisa kuti nemedication iyi manje kuti tine mhando ingati mbiri dzechirwere cheshuga. Tine vamwe vanorapwa nemapiritsi, toita vamwe vanorapwa neinjection. Saka zvakuenderana nekuti munhu iye aunzwa kwatiri nachiremba aiswa pa jekiseni kana pamapiritsi. Saka tachikumubatsira manje kuti iwo zvawapa mapiritsi, upenyu hwako nelifestyle yako nokudya kwako nokuita kwako maexercise zvinofamba zvakadai, kana uri painjection painsulin, upenyu hwako nezvimwe zvese zvakufambawo zvakadai. And then kazhinji tinowanzoda kuita mafamily counseling sessions kuti vemhuri vanzwisise kuti kana vari baba kana ndimai kana kuti mwana abatwa nechirwere cheshuga akurarama sei, kuitira kuti family support yakakosha zvikuru kumunhu anenge achangobva mukubatwa nechirwere cheshuga. Saka munoona kuti zvidzidzo zvedu zvinokavha mhuri yese, tobva takavha zvakare kunyange nekudya kwacho, tichiona kuti ivomba mavo vanombowana kudya kwakaita sei.
Tombopinda ipapa pakudya, chikafu chipi chinofanira kunge tichidyiwa nemunhu anenge abatwa iye ane shuga?
Kazhinji tinokurudzira yatinoti traditional diet, kudya kune rafeji yakanyanya, kudya kusina mafuta akawanda, kudya kusina salt yakawanda, zvikuru sei kudya kwekwe kwatinowanzokompera kwaimboitwa nevakuru vedu vechinyakare, madyira avaita vakuru vedu vechinyakare. Achisiyanei, isusu vezvinezvi taakudya kudya kwandingati western food. Saka tinenge tichikurudzira kuti kana zvichikwanisika ngavadye chikafu chine rafeji zvakanyanya, chinobatsira zvikuru pakumaneja chirwere cheshuga. Saka tinokurudzira zvakanyanya traditional diet, chikafu chisina mafuta akawanda, chikafu chisina salt yakawanda, nekuti munoona kuti kazhinji kachenu vanhu vanowanzobatwa nediabetes zvinowanzofambirana zvakare nechirwere chehigh blood pressure, hazviwanzosiyana.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawane rudzidzo rwamunopa urwu pamusoro pechirwere cheshuga?
Chirwere cheshuga chikasazikanwa ama kurarama nechirwere cheshuga usingachimaneje zvinodikanwa zvinokonzeresa matambudziko akasiyana siyana akafanana nokuti munhu mukana stroke unenge wapo, munhu mukana wokuita heart attack unenge wapo, munhu mukana wokuita kidney failure unenge wapo, munhu mukana zvakare wokuti pabonde pasafambe zvakanaka yatinoti atoti masexual dysfunction diseases aya anowanzokonzereswa nepoor control yechirwere cheshuga. Sozoita vamwe vanoita maronda, kana munhu uchirarama uri mupoa control ukaronda pagumbo kana tichakubata pai chironda ichocho, chinonetsa kupora kwacho chozosvika pakuti munhu adamburwe gumbo kana whatever pati inenge yabatwa nechironda. Saka isusu tiripo kuti tidzivirire atinoti malate complications of diabetes anowanzokonzereswa nekuti munhu anenge asingazive kuti ndomaneja chirwere ichi sei.
Avo vanga vari Vangoni Chigwana, nyanzvi munyaya dzezvechirwere cheshuga, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari muWashington DC. Munau dzemitambo vakaremara vanotamba mutambo webasketball vechikwata cheMutare Lions uche basketball vange vachitarisirwa kuenda kunotamba kunze kwenyika vave kukundikana kuita izvi nenyaya yekushaya mari. Mutorori wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Chikwata chine vatambi makumi maviri ichi chinoti change chine chido chekuzadzikisa mitambo yacho kunyika dzinoti Zambia, Kenya neSouth Africa gore rino risati rapera. Sachigaro chikwata ichi vapangana ichitiyo vanoti vari kukumbira rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro.
Isu tiri vanhu vewheelchair basketball inotambwa muno muNekaland inocomprise vakomana nevasikana vanorarama nehurema. Tine matournaments atinoitawo national nemalocal tournaments asi nyaya yesponsorship ndo nyaya inotishungurudza zvakanyanyisa zvokuti totofeila kuenda mamwe matournaments. Like izvezvi tine tournament yatakatarisana nayo yekubulawayo paheroes panapa kuBCT. Tiri kuti dai taona vanotibatsira tikawana transport towanawo chikafu tiriwane kuendawo kunowatenda tournament ikokoko. Toti muna October tine madaniko anyo Paralympic Games anoitirwa padaniko project tino anobhadharwa affiliation ye $5. Isusu seclub tiri kufamba tine vanhu for about 15 which means tingachita $15 $5 per head netransport yekuenda ikoko.
Vachitiyo vanoti vachada kutanga vatamba mimwe mitambo munyika vasati vabuda kunze.
Zvishawani iri kusponsor neNational AIDS Council zvakare tongozvitsvagira tega transport nechikafu chikuenda ikoko. Tozoti muna December tine a national wheelchair basketball tournament iri kuuya macountries maout countries akaita sana Kenya, Zambia neSouth Africa. Tournament ichaitwa kunonzi Gurichwood Sports Club muHarare imomo. Saka tiri kuti taitaona unotibatsira kuwana sponsorship maybe tingakwanisa kuendawo kumatournaments akaita sewaya.
Mumwe mutambi wechikwata ichi vatatenda Simbi vanoti chikwata ichi chakavambwa makore matanhatu apfuura.
Chikwata ichi chakavambwa muna 2012 chichifandwa nomweni murungu weku SYZ Isabel. Saka murungu iye vakazoenda tikasara tichiita zvinhu zvedu tega. Pari zvino hatina sponsorship tirongozvifambira tisina sponsorship. Ira mangwana redu tirongotarisirwa kuti tino 1 or 2 or 3 players vanonga vachatambirawo national team ende vachazobatsikanawo nenyaya yesport yevanhu vakaremara. Kazhinji kacho sport yevanhu vakaremara ndarisirwa pasi.
Vaimanyowo zvina vasha mumwe wevatambi vebasketball avo vanoti mutambo uyu unopa kuti miviri yavo irambe yakasimba.
Isu sevanhu vanofarira uche basketball tinoifarira nenyaya yekuti nyama dzedu dzinge dziri panzvimbo. Zvinenge zvinofanika kuti nyama dzedu dziregewo kuramba dzichitirwadza. Saka zvino nyama dzedu dzinogwinyawo kunyange pakufamba kwedu chero pane zvese zvatinodi zvatinoita. Ndosaka tichifarira mutambo iwoyo. Tinoona remangwana redu rakajeka. Kana tikanyatsowana tichiramba tichiwana vanokwanisa kutibatsira kuti klabhu yedu ienderere mberi kuitira kuti zvivo zvinokwanisa kutisimudzira panyaya yemutambo chebasketball.
Vakaremara vanoti mitambo yavo haisi kusimudzirwa munyika zvopa kuti vagare vaine misodzi pamatama. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Mumakwikwi eWorld Cup, Brazil yakunda Mexico 2-0 ichibva yapinda mumaquarter finals. Uye Maskati ano na 8 Belgium iri kutamba neJapan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nhasi tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziriko mwedzi uno paine kuchema-chema kwevanopikisa nemapato anopikisa ari kutiwo sarudzo hadzisi kubatwa zvakanaka neZEC. Tinoda kunzwa kubva kwamurimi vatereri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.